manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita mhemberero mudunhu reMazowe kuMashonaland Central.
Isisi tatotenderera zuva iri kuMazowe District, Glendale, tiri Mashonaland Central Province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana mutundumani chindetu nevamwe vanobva kumashonaland central ikoko.
Vakambove mutungamiri weAmerica vaHW Bush vanoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa.
Munhu angande ari gamba muno muAmerica nekuti pavachiri mudiki vaibhurusa ndege dzehondo vakambopfurwa kupacific uko vakadonha asi vakararama imomo.
Nasi Studio 7 iri kutarisa zvakabuda musangano wakaitwa mulawa yenezuro waikokerwa ne Studio 7 yakabatana ne Media Center apo vagari vaikurukura pamusoro penyaya dzekuendeswa kwemasimba kumatunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhaudzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Nasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richicherechedza zuva iri kuburikidza nekuungana mudunhu reMazowe kuMashonaland Central. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Munangagwa ndovanga vari munyarikani pagungano iri. Mutauriri weNational AIDS Council Amai Tadiwa Pfupa vanoti vasarudza dunhu reMashonaland Central nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatwa neutachiwana vari mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tatotenderera zuva iri kuMazowe District, Glendale, tiri Mashonaland Central Province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana mutundumani chindetu nevamwe vanobva kuMashonaland Central ikoko. Vedu vanoremekedzwa anga ari Amai Auxilia Munangagwa. Mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzeHIV necancer, uyezve kumusha kwavo ndikoko kuMashonaland Central. Tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe neHIV neAIDS mumabasa avo. Mutambo wedu wafamba zvakanaka, patedza nenguva tatangawo nenguva, uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa. Ndingati ndizvozvo.
Sei masarudza kuitira kuMazowe mhemberero iyi kana kucherechedza zuva iri?
Mazowe District, Jonga iDistrict reMashonaland Central rine yatinoti prevalence iri high. Vanhu vane utachiona weHIV imomo pavanhu zana vanenge vari 18, but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhu zana wega wega seZimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona weHIV. So nekudaro Mazowe ine vanhu vakawanda vane utachiona weHIV nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi yatinoti chikorokoza, kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo. Nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari, uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex, vanhu vachibhadharana kuti vaende vese pabonde.
Dingindira regore rinoranga riri rekukurudzira vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiwana weHIV. Zvinhu zvamaona here zvichitambirwa nevanhu?
Vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa. Kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational AIDS Council amai Tadua Fupa vari parunare kumazoe kumashanaland central ne studio 7. Vakawe mutungamiri weAmerica vechimakumi mana nemumwe kana kuti 41st president vaGeorge H.W. Bush vakashaya nezuro vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa. VaBush vakasarudzwa kuuye mutungamiri wenyika muna 1988 mushure mekuuye mutevedzeri wevave mutungamiri wenyika vaRonald Reagan kwematemu maviri vakashayira kumba kwavo mudunhu reTexas. Kushaya kwa Bush kunouya mwedzi minomwe mushure mekushaya kwemudzimai wavo amai Barbara Bush avakashaya muna kubvumbi gore rino. Rufu rwavo rwakaziviswa nemwanakomana wavo George W. Bush uyo akambotungamirawo America. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni vanoti America nepasi rose zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo sezvo vaBush vave denhe reruzivo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tingativa George Bush munhu akararama upenyu hwakawanda kusvika makore 94, tingati chipo chamwari. Munhu anganga ari gamba muno muAmerica nekuti vachiri mudiki vaibhururusa ndege dzehondo vakambopfurwa kupacific uko vakadonha asi vakararama imomo. Vakaitawo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuno kuna vaReagan vakazosarudzwa vakatonga. Utongo hwavo hwakaita hupfupi zvavo asi hwanga huchifarirwa nemaAmericans pane apo nepapo pavanoshorewawo panosanganisira hondo yekuIraq yekutanga ya91 kuzosanganisirawo zvakare zvinonyanya kushorwa pana George Bush inyaya yekutumira mauto kunopamba kana kuti kuinvada Panama. Asi tikadzokera kumashure muutongi hwavo semunhu akatonga kwenguva pfupi vazhinji vanga vaine chiremekedzo navo chaizvo. Saka tinoti America yarasikirwa nemunhu anga ari deze reruzivo.
Zvii zvikuruwo zvavanga arangarirwawo nazvo pamusoro peAfrica?
Yatingati legacy yavo kana kuti zvatinorangarira nezvavo nezvekuti vakakurudzira nyika dzakawanda dzemuAfrica kuti dzifambe dzakarerekera kudivi redemokrasi. Zvinhu zvinokanganikwa nevanhu vakawanda izvozvo kuti nyika zhinji nyaya takatarisira dziri kuchamhembe kweAfrica dzaida kutera kunobatana nechina nesoviet union. So tingati demokrasi iri kuinjewa nenyika dzinji dzekuAfrica izvinoizvi yakanyanya kusimbiswa nguva yavaGeorge Bush.
Vanga vari vaFrank Guni vanove chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica vari parunhare neStudio 7 muWashington DC muno muAmerica. Nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakatsviriridza pamusangano wakaitwa muBulawayo neZuro Maneru vamwe vagari vachitsutsumwa zvikuru nekwavanoti kusarangarirwa nehurumende kwematunhu ekumateveleland. Mutoro wedu enhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano uyu wakaitwa nenhepfenyuro yeStudio 7 yakabatana neMedia Center pakaita makakatano makuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu. Asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastiri muguta reBulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu eMateveleland. Vanovi Zita Dube, Nyanzvi, uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zvehupfumi ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with the provinces. We still have to understand the different characteristics of those provinces. So in Inang, what I would say is, we don't find a national dialogue on these issues. But if we want to share Mari, to share, say, and are there justifications of sharing Mari, and who is going to be leading it? So my provinces, yes, they are not going to select a committee that is going to lead my processes of devolution now. I think that is the critical point to start off.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi humbimbi ndoga pamwe nehori kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika. Asi mutevedzeri wameya weguta reulawayo vatinashe kambarami avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuzimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana. Vakambarami vakabvuma kuti hori idambudziko guru munyika asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehori uhu.
Kwachiyadzwa toko kwabva maresesi dzemadiamond nema 15 billion amunonzwa achitaura nezvavo. They actually affected also. Tinana Victoria Falls, they are also crying nenyaya yedevolution. They want to manage my resources avo. Vane tourism, they get a lot of foreign currency kuku Victoria Falls. Saka, Matabeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution. It's almost all the provinces because one or the other, mamwe province ane natural resources avo, ma resources edu ari kucentralize ari kuenda kuHarare. Asi ma province chari kuchema nazvo ndezvo kuti mari dzavo dzikadzika vakazishandisa where they are collecting their revenue. Zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo anga achigadzirisika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza Studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika asi vakati havazogutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe.
Pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita, hurumende yeZimbabwe yakuuya ichizadzikisa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu zvatoti distorted muchirungu. Harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces, ibasa remaprovinces. Iwo atiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko. Zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata rimaridzi vachitarisa yatinoti population profiling ne infrastructure kuti province ne infrastructure iri in place ndeipi kuti sina ndeipi. Izvozvo pane macontestations akawanda especially panyaya dzepopulation profiling. Pane mamwe maprovinces anofila kuti macensus figures anenge ari distorted.
Musangano wane zuro uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa neStudio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva. Misangano iyi yaiitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaita hurukuro nemutoro wenhau weVoice of America Greta Sestrin kuBuenos Aires uku Argentina uko vari kupinda mumusangano weG20 Summit. Vachipindura mubvunzo pamusoro pemashoko avo avagara vachitaura ekuti nyika yeChina ndeimwe nyika dziri kudya upfumi hweAmerica uye kuti China iri kuramba ichiwedzera nyika dzairi kudyidzana nadzo, iye zvino yave kumaodzanyemba kweAfrica iri kuvakawo nzvimbo huru kwazvo yekusvikira ngarava muPakistan uyewo ine zvibvumirano zvikuru nePanama neLatin America, zvichiita sekunge yave kuswedera kuAmerica uye kuti iri kuzvairi kuita zviri kushushikanawo here, vaTrump vari kushushikanawo nazvo here, vaTrump vakati.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars. Plus, I can double that up and then I can double it again. And they could never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election.
Ndinofunga kuti China ichave nemari shoma kudarika yainayo iye zvino nekuti zvibvumirano zvandinoita ini wakazvitarisa. Unoona kuti pari zvino pane mari inosvika $250 billion pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvinoreva kuti tichatora mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora pamusoro pezvo ndinogona kuzviwedzera zvakapetwa kaviri. Uye havagone kuita zvavainge vajaira kuita kune vaimbove vatungamiri venyika ino nekuti uri kuona zviri kuitika kuChina. Handidi kuita izvi asi havasi kuita zvakanaka zvichienzaniswa nakare. Asi ndinofunga kuti isu tiri kuita zvakanaka chose. Panyaya yekuti kutambarara kweChina muLatin America nepasi rose hakukanganisi here kugadzikana kweAmerica, vaTrump vakati.
You know, but they have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not, but I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out.
Ndinozviziva asi vane dambudziko rechikwerete uye vanofanirwa kubhadhara chikwerete ichocho uye ndechemari yakawanda kwazvo yavari kushandisa. Ndinozvida here? Kwete. Asi ndinoziva kuti zvinovadhurira kwazvo uye munzvimbo zhinji dzavari kupinda havisi kuzovashandira. Musangano weG20 Summit uyu uri kutarisirwawo kupetwa nhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavhilas Mushanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale. Tiri kutaura naamai Kufa panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukurangarira 16 days of activism against gender-based violence. Chirongwa chinotarisa kushungurudzwa kwevanhukadzi muupenyu. Asi tinoda kunzwa kuti amai Kufa vari kurarama sei zuva nezuva kuGlendale. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Kufa. Mungatitsananguriro kuti muri kurarama sei zuva nezuva kuGlendale uko.
Upenyu mazano wakatiomei zvishoma nesituation iri munyika. Makwiriro ezvinhu kuti wane chikafu chakakwana nezvamunoda zvakakwana mumba zvinhu zvati kwirei zvisingaite.
Saka imi muri kurarama sei zuva nezuva uyezve mune mhuri yakakura sei?
Inini ndane 65 years old, ndine vazukuru vandiri kugara navo iko zvino vatatu vandiri navo. Saka hazvina hazvo kundinyanya kundomera nokuti ndinotenda Mwari kuti ndinorarama munyasha. Gadheni remuriwo ndinaro, matanga ehuku ndinawo, ndinohodha mazai ndichitengesa, ndinoita machikeni kadzi ndichitengesa, saka Mwari vari kungorarama munyasha makwandiri.
Vana venyu avo vakasiya vazukuru pamuri vari kupi?
Mukomana nemukadzi wake ari kuSouth Africa. Akasiya mwana ndiri naye achienda kuchikoro. Kozoti mumwe ari kushanda kuHarare, musikana akasiyana nemurume, anopota zvouya maweekends. Asi vamwe vazukuru vane vabereki vavo tinogara kurokesheni rumwe chete asi different houses.
Vari kuzvigona here vana vari kuSouth Africa kuti vapote vachikutumirai imi samai mari yekukuchengetai kana zvimwewo zvokuchengeta vana?
Aiwa, fizi mwana wake ari kutumira, vabereki ava vana vavo kuchikoro vari kuendesa, asi zvinhu zviri kungovaremerawo kuti mari hadzisi kuwedzerwa kumabasa sevari muno muZimbabwe. Hazvizoenderana kuti mafizi kudya kwakakwana, zvinoti remei mbijana.
Tinoona kuti pasi rose vari kurangarira mirishonga kana kuti mirishonga inoitirwa madzimai pane chirongwa chavanoti 16 days of activism against gender based violence. Muri kuonawo munharaunda yamuri kugara madzimai ari kushungurudzwa here? Tichiona mamiriro aita zvinhu munyika.
Munharaunda yandiri kugara vari kushungurudzika ndo vai vasingagone kuzvibatira. Asi vazhinji vanozvibatira kungoshungurudzika nokukwira kwezvinhu, asi nzara chaiyo. Hatingati pane vari kufa nenzara.
Kunyaya dzekunetsana muZimba vamwe vari kuti dziri kuti kwirei nenyaya yekuti cheruviri chiri kushayikwa mumhuri zviri kufamba sei kwamuri ikoko?
Nyaya yekunetsana muZimba iri kukwira pakuti idzo dzatinoti fambidzi dzati wandei, saka idzodzo manje ndo dzinodo kuchengetwa. Saka murume kana azenga awana muwo kuti achengete ukoko kumba uku mukadzi wachengete purasi haasi kuwanika, varume vazhinji havachashanda, vaakurarama nechikorokoro chazvino. Ipapo ndopanozoita kusavirirana muZimba nokuti vatenga kuti magirlfriend ivo havana zvakakwana zvokuzosapota mumba.
Saka mikurudziro yenyu ndeyei samai vechikuruwo vane vazukuru nezvimwe zvakadaro, panyanyanya panyaya iyo yekugarisana kwevanhu zvakanaka murunyarara muZimba?
Kazhinji pachikurudziro chandinoita nenyaya yemuZimba iyi, ndinoti madzimai vakaziva Mwari, vakanamata uye vakagona kushanda kushandira mhuri nokugamuchira zvinenge zvaitika nguva iyoyo vachizvinyengeterera, kazhinji zvinoita kuti Dzimba dziimire zvakanaka, dzisaparare.
Ko, panyaya yechoruviri uyezve kushandiswa kwemaoko mungakurudzire madzimai kuti nevanasikana?
Ndinokurudzira kuti munhu anofanirwa kushanda, kwete kutarisira murume kana mwana musikana. Anofanirwa kushanda kuti upenyu hwake hwamangwana hurege kuzomuremera. Zvino vana vedu vazhinji vamazivano chere mumba vakatumwa vaakunetsa, hanzi yanyu karikuramu here, new generation yasiyana nedu isusu kuti taimuka pakati pavo tigoswera takamira. Zvino new generation yekumumutsa anomuka akatsamwa kuti adi, asi tinokurudzira kuti mwana chere pane musikana webasa pamba, ndiye anofanirwa kutoshanda kukunda musikana webasa, nokuti musikana webasa anotoiwana gomborero kuti anenge achishanda zvakasimba kuti kana akazoendawo kumba kwake hazvimuneti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya, huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, cheupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarimi nekuda kwekushaikwa kwemafuta epeturu nedizeri avanoshandisa mukurima. Izvo zvinonzi nevarimi wakawanda zvichadzikisa ndimo dzavo pamwe chete negoho. Muhurukuro yedu tabata murimi wekumacheke vaValentine Ziswa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaZiswa.
Tinotenda kutabatana zvakare.
Vaziswa, tinonzwa kuti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemafuta dzimotokari kusanganisirawo dizeri rinonyanyodiwawo nevarimi munguva ino yekurima. Mungatiudzawo kuti nemaonero amunoitawo pamwewo nekuti imi muri murimi zvakamira sei munyaya dzekushaikwa kwemafuta?
Zvakanyanya kuoma izvozvi zvandiri kutaura nemi, ndinotiwo mumutsetsewo wemafuta, both diesel and petrol is in very critical shortage, but the farmers ndo vanhu vanonyanya kutambura zvakanyanya nekuti nguva yashaika mafuta inguva yekugadzira kurima, inguva zvakare yekuti kurima kwanonoka, because the weather pattern, as you know, yakachinja. We have almost a delay of 1.5 months in terms of kuya kwemvura. Now mvura yamba yasvikawo yatangisa kunaya zvodono rino zvatinaro iko zvino, mafuta kusina. So macues emafuta, both petrol nediesel, zviri kuoma zvakanyanya. Macues acho akarebesa, vanhu vakukwanisa kutoita kana kuti zuva chairo kana zuva and a half akangomira mumutsetse. Pamwe unoita pawakuda kutosvika chaiko chaiko wotonzi apera. Saka pane dambudziko rakanyanya pakushaka kwemafuta munyika.
Taura yanyiti dzi
zvinokonzera kuti zvimwe zvakawanda zvekuti izvo transport yekutakura zvinhu, kutakura wheat for example, kune vakakohwa wheat kuenda kuGNB kutakura mainput kana Kenya Fertilizer, maprices akakwira zvakanyanya, they more than tripled.
Tiri kunzwawo vaZiswa kuti hurumende ine urongwa hwekuti iro svondo ratiri kuvhura iri inge ichikwidza mitengo yemafuta. Munotarisira here kuti danho iro rinozobatsira varimi neimwe nzira kuti mafuta awanike?
Hazvibatsiri. In the first place, mari yekuti varimi vabhadhare maincreased prices haisi kukwana. Vokwidza mitengo knowing very well kuti varimi havana income yakawedzerwa, and mari yavo yakareduswa because of this devaluation yemari. Saka hazvisi kuzobatsira. And imwe problem ndeyekutiyo, they keep on telling people tine mari, zvetakawana so many million dollars. What does that do with people? What we want is to see mafuta. I can even tell you kuti vanhu vane ma contract farmers, even the contractors vane ma contract kuti vanhu varime fodya, naivo vakutoshaya fuel. Vari kuenda kunofana kuiwana vachinzi hatina fuel yacho, because fuel is all supplied by government or through government. Saka vakakwidza mitengo zvinotoita kuti vanhu vanyanya kuomeserwa more than zvatiri kuona iko zvino.
Tinonzwawo kuti kuchinja kwemwaka kuri kuita kuti mvura ichanaya inge iri shoma. Nedambudziko ramasangana naro iri sevarimi, zvinokusiya ipapi, muchakwanisa here kubata tarisiro dzenyu kana kuti matarget?
Tarisiro yedu yepasi in terms of amount of hectareage icharimwa haichasvika pataitarisira. Kuhu racho in terms of yields haichasvika pataida ende paitarisirwa nevarimi. But even more so, kana mvura yakanga yaita shoma sezvo yaita kudai, mwaka wachinja sezvo waita kudai, zvaakuda kuti vanhu vazhinji vanogona vapinde muirrigation. Irrigation costs a lot of money, and mamiriro akaita mari, it's not easy for people to move into irrigation.
Vaziswa, muri kukurudzira varimi kuti vashandise irrigation. Tinonzwawo kuti madhamu nderimwe dambudzikowo haana kufukurwa, mazhinji akatoparara. Vangapaita sei?
Pano sati zvakapafunga, takanga tiine madhamu akawandisa muzimbabwe, nearly every farm yakatorwa inge ine dhamu. Madhamu iwayo haana kuwana maintenance. Kune vakachera madhamu avo vane mabohol, munoziva kuti inini zvinwa inoda futi kuti ubhadhare mari yekuti ushandise bohol rako rawakachera wega. Saka zvinongonetsa. Mamwe madhamu ane mvura yakanaka, asi infrastructure mvura idze mudhamu ichienda kuvanhu hapana.
Aiwa tinotenda zvikuru vaziswa maita basa.
Aiwa neni tinotenda kuti hapukurukura.
Manga makateerera kune murimi wekumacheke vaValentine Ziswa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Aiwa tavadaswa kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo womhlaka 1 kumpalakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ecubungula ngodlakela olwenzakala eHarare iqhubeze impumela kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethulela uZulu okumumethwe ngule iCommission ngomvulo. Owaye ngumongameli wele Melika umnumzana George H.W. Bush kasekho.
Ngikhumbula sasingu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngu-president wele America. Ngikhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invade eKuwait.
LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leNational AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Commission ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Motlante ebidingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka eHarare kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isiqhubele umongameli Emmerson Mnangagwa impumela yayo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulela umphakathi impumela le ngomvulo. Kodwa phansi komthetho weZimbabwe ulalo ilungelo lokungethuli impumela le. Yena uMnangagwa wathembisa ukuthi mpela uZulu uzakuzwa ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu iCommission le igcwayisisa lolu daba lapho okwakhuluma khona abantu abambalwa ababalisa inkokheli yebutho lamapolisa umkhokheli webandla leMDC kunye loZulu Mathupha kuhamba njani. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana George Bush kasekho. UBush ube leminyaka engamachumi ayithoba munwe munye lane i-94. UBush owaye ngumongameli ngomnyaka ka-1998 usanda chiwa ngumkake uBarbara wabhubha ngenyanga kamabasa wonalo umnyaka. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi la ngenkathazo kufamily yako Bush ngokulahlekelwa ngubaba wabo. Kunengi kakhulu engikukhumbulayo ngo George Bush senior. Ngikhumbula sasengu Vice President ka Ronald Reagan, njalo wasuka waba ngu-president wele America. Ngimkhumbula njalo enguye owakhokhela impi against Saddam Hussein in Kuwait after Saddam invaded Kuwait. Siyazi ukubana iKuwait at that time yayiyipartner enkulu e-US ekuthengiseni i-oil to e-US and uGeorge Bush wakhoqa amabutho akhe ukubana ahambe ayodefenda iKuwait. Siyazi njalo lokuthi impi yakhona avela izange last too long. I'm sure abantu ekhaya bayakhumbula ngesikhathi yikho lapho waphuma khona igama lokuthi isikhathi ngoba kwakulama Scud missile esasiwabona kuma-television ebusuku ebhomba amabutho kaSaddam Hussein ahle abaleka. Impi yakhona vela izange ithathe amalanga amade, yathatha a very short time ukuthi iphele. Then wase pull out impinda zange asamlandela uSaddam all the way to Baghdad. Then waseluza kama-election alandelayo. Yikho engathi ngikhumbula kakhulu ngayo.
Siyabona ukuthi ngumuntu osanda chiwa ngumkakhe. Nxa ukhangele wena ikakhulu ukubana ngabantu abahlale iminyaka edlulayo na 70 bebonke.
Yeah, khona kuyisiboneliso esihle kakhulu kubantu abashadileyo. Njalo kunikeza ithemba lokuthi sonke nje esishadileyo silakho ukuthi siphilisane kakuhle lamakhosikazi wethu noma namadoda ethu isikhathi eside. I think kuyisiboneliso esihle kakhulu ku-institution ye-marriage yomshado abantu bangaphilisana isikhathi eside.
Hello-ke umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwalunye udaba olufanayo oyengumholi wekolleji le-National University of Science and Technology uProfessor Phineas Makhurane kaSekho. Okunengi ngemfa yakhe sizalazisa kwinhlelo zethu ezilandelayo. Lamhlanje eleZimbabwe limanyane lamazwe amanye awomhlaba ekunanzeni ilanga le-National AIDS Day. EleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana emhlabeni jikelele elenelise ukwehlisa inani lokuthelelwana kwegcikwane le-HIV. Umkhosi wokunanza leli langa wenzelwe edolobheni leMazoe lapho unkosikazi kamongameli u-Auxillia Mnangagwa kade engumhlonitshwa khona. Ilanga le-AIDS Day lafakelwa ukunanza ababulawa yimkhuhlane le emhlabeni jikelele. Umongameli Donald Trump wele Melika uxoxele intatheli izindaba ye-Voice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni we-G40 oyenzelwe kwele Argentina. UTrump uthi ele China alisozele nelize ukuqhelisa amandla obuhuquluze emhlabeni jikelele ngoba lelo lizwe alisela mali eningi kakhulu. UTrump uthi elimelika lenelisa ukuthola imali efika amabhiliyoni alitshumi lanye selokhu waba ngumongameli kuminyaka emibili edluleyo.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars, plus I can double that up and then I can double it again. And they can never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election, and China's lost a great deal of worth. And we are now a much bigger economy than China, which a lot of people don't know, but we're much bigger and really a much more powerful economy than China.
umongameli Trump uqhubekele phambili esithi kala siqiniseko sokuba ele China lizagcila kusigaba seLatin America ngoba lilesi kwelede esikhulu.
They have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not, but I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out. Said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time. But I will meet with them. I think we have a very good relationship and I think we're going to have a very good relationship with Russia and China and everyone else. I mean, I think it's important. So I'll meet with him at the appropriate time.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Donald Trump weMelika exoxa lentathelo izindaba yeVoice of America uGreta Van Susteren emhlanganweni weG40 oyenzelwe kwele Argentina.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela nampa bafuke mbuna.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe.
Kwezemaphandleni lamhlanje sokulendlala embi ezansi emandebeleni esihlasele uZulu kanye lezifuyo kulandela ukungani kahle kwezulu esigabeni lesi. UAlbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esenyandeni esigabeni seMatabeleland South.
Izifuyo ikakhulu inkomo seziqalile ukucuba ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi okunatha. Lobanje uhulumende lohlelo lokuncedisa izakhamizi ngomumbu inenga lotholi ngoba uphiwa abaswelayo njalo labagugileyo kuphela. Umnumzana Shadrack Ncube osuka kuvillage 3 enyandeni uthi indlala ekhona ayisafuni ukuthi abantu bahlalele izandla, kungakho selima esivandeni sakhe lapho athola khona isithebo.
Uyisivande lokhu kuyamphathisa ngendlela eziningi. Abanye babuya bedinga iy'bhida zokuwoda, nami ngisheba khonapha. Into engathi ngibhekane layo eyabe ingathi iyangihlupha kakhulu yo amanzi, lokuthi ngiyabe ngithwala ngamagabha, ngithelela ngamagabha. Kuthi njengoba ubona khathesi ukuthi la ngamabhathana athathela, ngiyabe funa ubumanzi every 3 days wathelela.
Umnumzana Edgar Ncube weGungwe uthi uhlelo lukahulumende lokuphathisa izakhamizi ngomumbu luyasiza ngoba iningi belizabulawa yindlala. Uncube uthi izifuyo yizo ezibhekane lendlala embi kakhulu njalo inkomo seziqalile ukucuba.
Abantu siyabe sicuphelana lapha lalaphayana ukuthi sikwanise ukuphila sidle, but kubuhlungu ezifuyweni ngoba isifuyo asizicabangeli njengathi abantu. Isifuyo seziphila ngokuthi zithengelwe ukudla. Amadlelo vele akusela into okuthiwa lidlelo, indawo yonke sokuyisikwakwa. Amanzi, angeke ngikhulume ngamanzi, indaba ebuhlungu kakhulu. Njengabo lokhu sazi mfowethu ukuthi amadamu lokhu aduka ukuna kwezulu leliyana. Kuze kubela namhla akula lutho osolukela yenziwa kuthathwa nganyathelo lokhu kunjalo.
Ukansila kaward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi inani labantu abahola umumbu kahulumende liphansi lapho kuqathaniswa nenani labantu elibhekane lendlala.
Kulezi nsuku kulobuzima kakhulu emaphandleni, ikakhulu indlala, especially nxa sokusiza senesi sikhathi sokuthi ababe kutholile ngalesana isikhathi okuncane emasimini, abanye babengazivunanga ukulinganayo, sokuphelile sebekhangelela ukuhola from the social welfare. Kodwa ke akulalutho abalukungezelela ukukhona bona ababa bevele bebenefita lokhu kuyibonabo.
Unkosikazi Juliet Ntiwane isakhamuzi esitezi uthi uhulumende kumele aholise wonke umuntu osemaphandleni umumbu ukuze izakhamizi zingaxabani ngalokhu kudla.
Yikho i-social welfare yona ayingakhethi, njalo ngibona ngani nxa isiza ayizwe ezakhamizini ukuthi zona zifuna ukuholiswa njani amabele. Ngabe buya le mithetho yabo ithiya ixabanisa abantu, abantu sebezondana, abantu bayalwa ngoba kulokukhethana, kulokukhulumana ubani. Sibona ngani i-social welfare kumele itshintshe ukwenza kayo.
Ukansila uBebe uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthe izakhamizi zitshawa ngamakhanda.
ngoba abantu sebekhumbula kusuku zonke ukuthi yena athengisa inkwa athi uyathengisa inkwa namhlanje afice imali engaka athi uyathenga lokho afice usukutshintshe abantu avele abasazazi ukuthi bani akusela umuntu le mali sabona ibond note seliwile kanti yilo esesilithembileyo noma usuyebhenki udraw ibond note awudraw iuse silabo mama abaphile abale BP abafuni nefedbank uzafumanisa ukuthi sithwala nzima nxa ungelayise ukuthi uyithenge ubona ngani ungathengisa kumbe imbuzi ukuthi uthenge nefedbank yenyanga eyodwa
bo maphane duzani le dolobho legwanda inkomo zifela edamu ngenxa yokubanjelwa edakeni udebeze emzingwane lakho inkomo sesicuba ukudla kwenkomo okuthengiswa ezitolo kuyasilela kuthi lapho kutholakala kuyabe kubiza kakhulu esikhwameni ngimele iStudio 7 ngisenyandeni ngiaze sincube
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fubembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fubembula
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Greta Bodloza Sibanda, isikhulumeli somunye wabazithi inkosi yamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ya ukwakuqala ngiyakwamukela mnumzana.
Hayi yabonga babakande ngisabukela futhi lami labalaleli bonke ngibavingelela abalaleleyo ngalesi sikhathi.
Siyazi ukubana inkosi ike yanxuswa eSouth Africa. Ungasitshela nje ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakala?
Inkosi iphathekile kakhulu ngathi mina ibhizi kakhulu impela ike yanxuswa kweleSouth Africa kumaviki amabili adlulileyo lapho kade kulomcimbi omkhulu khona ewe Afrika lo mcimbi lapha amakhosi aweAfrika kade evuthena khona eSouth Africa.
Kuhambe njani ukuthi kuze kunxuswe yena umnumzana Stanley Raphael Khumalo njengoba sisazi ukubana bakhona abanye ababili laba abazithi bazinkosi. Yena ukhethwe njani?
Impela baba abantu ebukhosini baba ubukhosi phela isiyonto ekhanjwayo ngabantu isiyonto ebonakalayo ngabantu amakhosi wona ngwawo ayakwazi ukubonana wona wodwa lathi kusimangalisile ukuthi umhlaba iAfrika yonke imunxuse kanjani uStanley Raphael kodwa bekhona ngale bakutsho bona ukuthi hayi thina inkosi siyayazi njalo inkosi siyayizwa njalo ukwenza kwenkosi siyakubona okutshengisa ukuthi bona bakuhluzile kodwa bakubona ukuthi kona hayi nasi inkosi ekhulumela uZulu nasi inkosi yabantu nasi inkosi eyenza okwamakhosi sibona yikho kwenze ukuthi khona bona bahluze babe lesinqumo sokuthi bakhethe uStanley Raphael Khumalo bakwazi ukuthi yiyo inkosi yakomthwakazi njalo nginalithemba lokuthi yonke leyana into eyenzakeleyo ibe yinto emangalisileyo ibe yinto eqedayo wonke umbango nalo esiwubonayo ukuthi njengobana kade lokhu bebangisana abanye bezithi labo bazinkosi ngadlalayo ngalabo bazinkosi kodwa amakhosi wona ayabonana wodwa ngokomoya yikho okwenza ukuthi khona inkosi umzilikazi inxuswe laphana befuna ukuthi baqhede wonke umbango nalo khona namhlanje iAfrika yonke sisazi ukuthi hayi inkosi nguStanley Raphael Khumalo inkosi ngumzilikazi wesibili sokunenkosi njalo futhi komthwakazi yikho ke inxuswe yona benganxusanga obunye ubukhokheli bahambe banxusa inkosi.
Kuyini okuxoxiweyo emhlanganweni wonalo?
Emhlanganweni lo kakhulu bebekhuluma njengamakhosi benanzelela bebona ubukhokheli bobukhosi bekhangela njalo lokuthi kanti abantu abe-Afrika bangabambisana njani engaphansi kobukhosi hhashi ngaphansi kwepolitika. Bebekhangela njalo bebona ukuthi abantu be-Afrika bangathuthuka njani, ngoba kathesi abantu be-Afrika izimpilo zabo lokhu ezitshona lokhu besibaphuwa besiba ngabayanga ngaphansi kwembuso yepolitika. Yikho kamakhosi avumelene ukuthi hhayi ubukhosi obuyibona obuvele buthuthukisa abantu ibukhosi bamasiko, ibukhosi babantu, hathi lobu bukhosi bepolitika. Ngathi yiyo indikimba ekade ikhona bekhangela kakhulu ukuthi i-Afrika kumele ukuthi ibambane. Bakunanzelele mpela khonokho ukuthi kona i-Afrika namhlanje iyehlukile, iyehlukene kungenxa yobukhokheli lobo bungasibo bakithi okuthiwa yi-democracy lobo. Kanti-ke thina silobo bukhosi bakithi kade bubambanisa abantu, yikho sokufuna ukuthi kubuyelwe emuva ukuze abantu bahlale bebambene njenge-Afrika yonke babe yinto yinye.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli bakithi, kakhulukazi abemandebeleni, kakhulukazi abakomthwakazi, ngithi ngiyabonga njalo ngithemba lizile ukuthi sokubalulekile ukuthi khona silandele amasiko ethu, njalo sokubalulekile ukuthi sikwazi inkosi umzilikazi wesibili, inkosi uStanley Raphael Khumalo, ngoba i-Afrika yonke isimvumile, i-Afrika yonke siyivumile bakomthwakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge.
Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka Mawulele 6 AM, siyaqala ezinye inhlelo. IsiNdebele ke siqale ngo-half past 6 ekuseni. Okungathesi ke sendichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyani, umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Siyakwamukela kuhlelo. Kulo mkhankaso lo osaqhubeka owe-activism against gender-based violence, kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, i-ZCTU, leminyaka ngeminyaka siyathakazelela isikhathi lesi ese-15 days of activism against gender-based violence, esikhangela ukuhlukuluzwa kwabomama ngabesilisa. Kakhulu sikhangela isayidi yabomama ngoba sikhanya even ama-cases lokhu esanda omama behlukuluzeka, lanxa bekhona abanye omama abahlukuluzwa obaba. Kodwa ungakhangela esithi ngama-statistics asitshengisa ukuthi omama yibo abahlukuluzeka kakhulu namantombazane. Bahlukuluzeka ngendaba zemali, nxa uba bengavuyi le mali kumbe nxa ubaba engasebenzi, bayahlukuluzeka nxa imali yakhona ebeyale baba ingakwani ukuthi bathenge abakufunayo. Bayahlukuluzeka nxa abantwana nxa bengayi esikole esingathi i-financial abuse, i-physical abuse, obaba bayakwanisa ukuthi bahlukuluze ngoba bachaya even emsebenzini sithola yena iabuse iyabikhona omanager abaabuser abo omama besithi i-sexual harassment njengathi thina esisebenzayo silama-cases amaningi esikhangelane lawo awe-sexual harassment lapho sibona khonomama behlubulizeka sibona abanomama behlubulizeka lokho kuthiwa yi-psychological abuse ukuphambaniseka kwengqondo ngenxa yokungami kuhle komkhonomi sibona njalo omama behlukuluzeka izimo ema-church lapho kuyabe kufakwa khona imithetho engahambelani labomama abayenelisi ukuthi bakhulume out bakhulume ngama-problems abanayo so thina njenge-Z T U siyakhanyela amalanga nala ayi-16 kathesi siyenza lokho okuthiwa ngesikhiwa i-concertization kumbe ngisindekele ukukhankasa ukuthi omama bebekwazi siyabe lokho sibafundisa ngamalungelo abo labo omama siyabelana esiyabe sihlangana nakho ekuphileni kwethu
kahle kahle kuyini elikufundisa abesifazana kulimbuthano
silama-days amalanga esiwabekileyo ukuthi i-region leyo izakhangela ilanga elingaka njengeiharare babe belebegizenti yabo mhlaka-1 ibulawayo mhlaka-8 lamanye ama-regions ogweru babe senza mhlaka-8 all other regions omashingo bonke bayenza mhlaka-8 lapha siyabe sikhangela sesigoqa-ke i-16 days zethu eziphela mhlaka-10 December njalo siyabe sigoqela le-human rights day sigoqela futhi lamanye i-HIV and AIDS ngoba ungakhangela konke khonokha kuyasi-affecta thina njengabomama even i-HIV iyafekta kakhulu thina omama ngoba omama kabakwanisi ukuthi bathi ukuthi banegotiate for i-safer sex even nxa besazi ukuthi ubaba lo ule-girlfriend kunzima emuntwini ongumama ukuthi athi baba sebenzisa sisebenzise ijazi lomkhwenyana kumbe i-condom ngenxa yokuthi i-culture yethu kumbe amasiko wethu basivumele njengabantu abangomama so thina siyabe sibafundisa ngokuthi amasiko la esikhuluma ngawo ayantshintsha and akulanto endle ukuthi amasiko katshintshe asilogala lokuthi amasiko atshintshe ngoba vele isikhiwa bathi esikhiweni bathi i-culture is dynamic iya-evolve with time so lokho siyabe sibatshela ke aba omama ukuthi amalungelo abo ahamba njani akuma-16 days
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Thanyanyiwa umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU isixoxelayo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Emma Mhlanga siyabonga
Owa madinya khala ngoba ngijabukile ihliziyo ihlungu ngoba yephukile awuwe mdale kare
ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbele xesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbele xesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbele xesha nokuthi I couldn't help it, but I couldn't wait to hold it in my hand. Take a good name, Bepungo kid. Take a good name, Bepungo bonus. If I'm not to sell it, pass it open. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, my dinya kala ngoba ngijabukile. Inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awu emdala kade sekuthele. Why you touch me so galant? Oh, my dinya kala ngoba ngijabukile. Inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awu emdala kade sekuthele. Why you touch me so galant? Ubuhlungu umoya wami.
ungephule ihliziyo ngobushiye ngingedwa.
Ingoma kaKelvin, ingoma ethi goodbye, sigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Ikhomishini ecubungula udlakela olwenzakala eHarare, iqhubeze indikimba yempumela, i-executive summary, kumongameli Mnangagwa okhangelele ukwethula okuminyethweyo kumaviki alandelayo. Olivalelisayo igama nguChris Gande lelaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.